Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemugovera kurume 14 2020. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sebato ravazhinji rinoita zvido zvevanhu, tinopokana zvikuru nepfungwa dzakaora dziri kubva kuZanupiwu.
MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti haisi kufara neurongwa hwehurumende hwekuvandudza bumbiro remitemo yenyika.
Asi mwari, muruda kuti tishinwe tiende pi? Chimbosvinwaiwa necorona virus. Muzwe kurwadza kwazvinoita.
Imwe nhengo yeZANPF inokachamadzwa vanhu kumashonaland west ichiti inofarira zviri kuitwa nechirwere checorona virus icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yedu yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori anoona nezvemitemo muMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaInnocent Gonese vanoti havasi kufara neurongwa hwehurumende hwekuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Mashoko avaGonese anouya mushure memusangano wakaitwa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vavo mugungano rePolitical Actors Dialogue. Sachigaro wekomiti yezvemitemo muPollard Professor Love Momaduku vakaudzawo vamunangagwa nezuro kuti nhengo dzePollard hadzisi kufara neurongwa hwehurumende hweConstitutional Amendment Bill No. 2. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remutauriro wavamunangagwa vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi ngatinzwei hurukuro yataita navaGonese.
Sebato ravazhinji rinoita zvido zvevanhu, tinopokana zvikuru nepfungwa dzakaora dziri kubva kuZanupiwu. Tinofanira kuyeuka kuti pabumbiro ratiinaro rakaitwa paine makakatanwa vasingadi kuita bumbiro nevanhu. Pari zvino tichakabudisa kuriyana nemaitirwo azviri kuitwa nekuti nyaya yebumbiro remutemo wenyika harisiri nyaya yezvemapadhi ematongerwo enyika asi nyaya yeriyeyere mizhinji. Tikatondedzana vanhu vakavhotera bumbiro yonga vakawanda chaizvo naisi sebato ukana zvakanyanyisa nepfungwa dzaunzwa neZANUPF. Uyezve zvavaruda kuunza zvacho ndezvekutidzokera kumashure kwatakabva kwatanga tiine mutungamiri wenyika anenge achipiwa masimba akawandisa kuita samadzimambo kana maembara ekare kare ekuzatarisa zvinyangwa zvacho zviripo ndezvekubvisa masimba kubva kuna mamwe mapazi kwa maoko emunhu umwe chete. Ngatitarisei panyaya yedu isarudzwa kwamajaji ematare makuru eSupreme Court neConstitutional Court zvabuda kubviswa muprocesi yakajeka inenge ichionekwa nemunhu wese vanhu vefika kumainterview zvonzi vanhu ngavangodomwa nemunhu umwe chete anenge ari nemutungamiri wenyika. Tatarisa zvakare pasarudzo dzanga dzichida kuitwa kubva muna 2023 tainosarudza mutungamiri wenyika nevateedzeri vake vaviri aizotibatsira kuti kana pakaitika chinenge chawanika kune mukuru wenyika tozoka tanga tizomutsiya ndeupi. Izvi zvekuti ngatidzokerei kuti mutungamiri anotaudza vanhu vake vaanoda uyezve kana akabva pachigaro bati vake rosarudza munhu wanobata inge pachigaro singairi kuvanhu hazvina nematuro hazvina nemusiriisi masimba eparamendi abuda kutorwa.
Ndeapi matanho amuri kutora vaGonese sebato kuona kuti izvi zvamuri kutaura izvi zvamuri kuda zvacho zvabudirira?
Zvataibva kuita ndezvekuti tibatanidze ruzhinji rwese rwezimbabwe kutiite chinhu chimwe chete
ZANU-PF ine uwandu wakadarika wenyu imi mudare reparamende. Saka kupikisa kwenyu uku kungabudirira sei imi muri vashoma mparamende.
Ndizvo ndatsanangura zvida kuti imbiro kana ichishandurwa hakungoita kuti vakawanda ndivati. Panodiwa imi kuti National Assembly panodiwa vanhu 180 vachadzingira kushandurwa kubimbiro. Musenate inenge ichidiwa zvakare 2/3 inenge ichikwanisa kuita 54 vanhu out of 90. Sikati vatakaona zvinhu zvikwapira ZANU-PF yakashayawa manumbers iyo. Ndikutaonawo vanenge vachimboitawo pfungwa dzishoma nedzishoma yanoti muzanupf kana vabvudzi kufunga asara vanombopotawo vachingofunga vakaregera kuuya kuparamendi kuti vakandiisa mukatarisa mumagwaro kune nhenge zvidzidzo zvisina kutouya zvekuti vakatoti vapasa vakaita zvitobiridzira vakati hataita vanhu vanenge vane 8 asanga vasingasviki kadzii kuti isusu tada kuonesawo vamwe vabii vedu chaivo tibatsigira zvinhu zvisina maturo sobati kana zvikadaro kupikisa kwedu kunobva kutibatsirawo kuti tisazita zvinhu zvakadhakwa kudai
munoona here vamwe venyu muzanupf vachikupai nzeve panyaya yakadai tichitarisa kuona kuti sebato vakanga vatowirirana kare kuti izvi zvinofanira kunge zvichiitwa.
Aiwa, hapana kuwirirana apa. Zvinotoitika nemukuru kuzvarikuyevha mabvudzi kufunga kana kupikisa ka. Hazvina kubva kubati katiesa kuti tikaita muchisangana navo muparamendi havawirirani nezvinhu zvichiitwa. Haiwa, isari kutibira zvinhu zvakapfuta.
Munyori wezvemutemo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaInnocent Gonese vachitaura vari parunare vari muHarare. Sachigaro weZANU-PF uye vari gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, amai Opa Muchinguri Kashiri, vakachamadza vanhu nhasi vachiti vanofarira chirwere checoronavirus, vachiti chirwere ichi ishamu iri kushandiswa naMwari mukurova nyika dzavati dzakatemera Zimbabwe zvirango. Amai Muchinguri Kashiri vatiwo Zimbabwe iri kurwiswa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pamusangano wekuzivisa kuti hurumende yave papi nebhiri remutemo unobata vaimbove varwi vehondo yerusununguko, amai Muchinguri Kashiri vakatsvamadza vanhu vakawanda pavati vanofarira chirwere checoronavirus icho chiri kuuraya vanhu pasi rose, vachiti Mwari ari kutsiva zvirango zvavati zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica.
Coronavirus yauya iyi masanctions kai masanctions auya kunyika dzimwe dzinotiitira masanctions. Mwari wabva ati je wakuswera wari muzimba kuzvitina ba ikonomi yavo yakuchema handiti yedu iri vari kutichemedza. Trump ngaazive kuti hasi Mwari unoda kuti tisvinwe tiendepi chimbosvinwaiwo necoronavirus. Muzwe kurwadza kwazvinoita.
Asi izvi zvashoropodzwa nemumwe mugari wemuchinoi vaJustin Munyaradzi, avo vati zvataura amai Muchinguri Kashiri mucherechedzo wekuti vatungamiri vehurumende havazive zviri kuitika pasi rose uye havazive kuti ivo vanogona kurwara nechirwere ichi sezvo chisingasarudze.
Chiratidzo chekutarisa kuti isu utungamiriro hwedu hauna kuziva, hauna gwara rekunyatsoziva kuti tinopasi kana tichirarama tinofamba chino njozi yawiwa nevanhu kuEurope injozi inokwanisa kungotiwira kuti kuAfrica Zimbabwe ipatikura saka wakaona mutungamiriri akaita saopa rutungamirira minister of defense wati kutarisira kuti anofanira kunge achitipa gwara rekuchengetedzwa kwenyika kubva kune zvekunze nezvemukati zvinogona kutumira munhu yeye arikuratidza kuti havana ruzivo.
Amai muchinguri kashiri vatiwo bato reMDC riri kuita misangano yekuda kupidigura hurumende pakati peusiku. Vatiwo bato reMDC ndiro rakatanga kuuraya vanhu nemabhemba munyika.
Tine threat, security threat iripo. Ndataura kuti MDC iri kuita masvata usiku takarara tichiuya kuno yakutopinda. Zvakare tiri kuona wane mamachete waya wari kutema iko zvino takazosimuka sejoko kuti angatidhile nevanhu. Wanga vari maMDC anga ari kuuya achipinda isusu tatatopindwa wochibata mamacheti zvonzi mazviona izvi anopifa. So vamwe wamwewo varipo ndururani asi MDC anga achipindawo futi.
Studio 7 aida kukwanisa kunzwa kumutauriri weMDC vaDaniel Molokele kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya iyi. Asi vaimbo vemutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vati bato ravo harisi kuronga kupidigura hurumende asi kuti ZANUPF iri kuzvipidigura yoga nekutadza kutonga izvo zvapa kuti munyika muve nenzara, kushayikwa kwemabasa uye kushayikwa kwemari.
Bere kana roda kudya mwana waro rinoti ari kunowa sembudzi. Nyaya yekuti vanhu vari kuda kupandukira hurumende inyaya yevanhu vane ropa rehumondi mavari. Ndiani angapandukira chinhu chakapidiguka kudhara? Ndiani angada kuwisa chinhu chakawa kudhara? Chawiswa neuori nekuba nekutadza kutonga. Saka isusu hatina nguva yekurongera yakafa kare. Uyezve chawana mumwe achisekwi, ungaseka chirwere chiri kune dzimwe nyika uchitadza kugadzira mushonga nezvidzivirirwa. Nokuti chirwere chakafanana nemvura, inonaya kwese, inongozouya kwese.
Panyaya yavanga vafambira, amai muchinguri kashiri vati vaive vana Chimbwido nana Mujibha vachange vopiwawo mari sezviri kuitwa vaive varwi verusununguko. Asi vati vanhu ava vanotanga vamboongororwa kuti ichokwadi here kuti vakanga vari vana Chimbwido kana Mujibha. Vamwe vanga vari pamusangano uyu vanosanganisira vaimbovesa chigaro vechidiki mubato reZANUPF vapepuraito garepi negurukota reMashonaland West amai Muliswa Chikoka. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reMontreal kuCanada vaPeter Mashiri vanoti vakavhunduka zvikuru pavakanzwa kuti mudzimai wemutungamiri wenyika iyi amai Sophie Trudeau vane coronavirus. Asi vaMashiri vanoti vakafadzwa kuona kuti hurumende yenyika iyi yakakurumidza kuzivisa pasi rose zvakanga zvaitika. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vaMashiri kuti tinzwe zviri kuitika.
Hazvakutyisa asi information zvayo vari kutraya kuti vaudze vanhu kuti unoita sei coronavirus. Saka ndo zvatongokoshesa zvekuti tidzivirire kubatwa nayo. Uchaita kunge uchararama upenyu hwegonzoka hwekuti uza kuti panze apo pakaipa saka hapabudiki. But unoda kuti uende kubasa ndo dambudziko. Asi information zvayo iri kufamba kuti gezai maoko musati madya, gezai maoko pamuri kuenda kuchimbuzi. Zvese izvozvo zviri kuita zviri kufamba. But chinongozotyisa ndechekuti munhu akakosora wakutotya even kukosora kungori nomaongo munhu anokosora.
Tinoona kuti pasi rose rava kutoziva kuti mudzimai wemutungamiri wenyika yeCanada vabatwa vaine chirwere ichi checoronavirus. Mungaone zvakadai zvichiitika here kunyika dzakadai seZimbabwe?
Vaimbofa zvadaro kuti zvingaitike kunyika dzakaita sana Zimbabwe kuti munhu angatsanangura kuti mukadzi wemutungamiri wenyika arwara wakamira pai urizani. Anotaura izvozvo zvinowanzi ikaende kana izvo zvekuti utaure kuti ndakumbosuduruka musuduroi uchienda kupi uchiti chii. Ndaitofunga zvangu nezvazvo kuti hai kunoku zviri nani but hazvinyatsobuda kuti chikoo kutungati ndakumbosuduruka bando zvirudiwa nezvekuti tidzivirire kupararira kwezvirwere kwacho.
Zvii zvingadzidzwe nezimbabwe mumabatirwo ari kuitwa nyaya iyi?
Zvakati wandei pakuti iko kupararira kwacho kona kweinfomesheni zvekuti zvinobuda padzidzirere kuti zvakadii ndozvaitika uye zvedzimwe nyika nyaya yacho yanga ichingobuda ichiita zvichitaurwa ende maindavhizi anga achiita achiitwa zvinhu zvinotinetsei kana kuri kunana nyika dzedu dzakaita sezimbabwe. Kwanza kudzidza izvozvo zvekuti kubuda pachena especially zvinhu zvinenge zviri critical especially zvirwere zvakadaizvo.
Ko, zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri imomo mucanada makabatana here mukuedza kuona kuti denda iri ringarwiswe sei uyezve muchionawo kuti kumusha zviri kufamba sei panyaya yecoronavirus?
Pari zvino ndizvozvo zvekungoti tinenge tichingotaurawo kamawhatsapp group kuda kumana chenjererai ngwarirai kusvisai panze apa paipa. Nhasi hapana mwana wechikoro aenda kuchikoro mauniversity zana university of Mazu university of Concordia hapana mwana wechikoro aenda kuchikoro makambanizo vari kutraya nyaya dzequarantine idzodzo.
Avo vanga vari vaPeter Mashiri vachitaura vari parunhare vari kuCanada naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai ndaizivei Manyoni vari muMount Pleasant muHarare avo vachange vari kutaura nesu pamusoro pedambudziko rechirwere checoronavirus uye vachitiudza kuti vari kurarama sei zuva nezuva. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mai Manyoni, mungatitsananguro kuti semadzimai zvii zvamuri kusangana nazvo zuva nezuva imomo muZimbabwe takatarisa dambudziko iroro recoronavirus?
Takatarisana nedambudziko iroro hapana chatingakwanisi kubatsirika nacho, ndochokwadi chekutanga pekutanga. Because hurumende yedu inongotaura kungotaurawo kuti havangazonyarara pamberi pevanhu, asi chinoitwa chaicho hapana, kana gadziriro chaiyo iripo hapana. Tinodaro noda kwakuti tinoenda muzvipatara muchitotsvaka mapiritsi efamily planning chaiyo haasikuwanika. Saka pangazowanika here chimwe chingaitika chinodzivirira chirwere chakakura kudaro? Madzimai muno mutitori padambudziko hombe rakakurisisa, ende Zimbabwe yese hakuna chatingatarisira kuti tingabatsirika tinganyepa ipapo. Kungotaurawo chete muvanhu, asi kuti tingati pane gadziriro iripo hatinganyeba kunenge kwangoparara kweZimbabwe ino.
Tombotarisa nhoroondo yenyu imi saamai, tipewo nhoroondo yeupenyu hwenyu.
Ini ndine vana vatatu, 3 pachishona. Vana vandinawo vatatu ava zvakaoma, handimbodi kunyepa tichemazi. Kare taitomboti mazwata apfuura akanga tirombotaura nemi pamararamiro anga tiri kuita tichitomboti tinotsvaga raizi tongowanawo kubika chero risina supu. Asi ezvinozvi pamararamiro anda kuita izvinozvi nemhuri yangu tinongokwanisa kuwana upfu 10 kgs iyoyo, ende tinotovavarira kuti iite kana 2 weeks. Asi tinenge taibika makuseni tozobika zvemanheru, ende kubika kuseni kwacho nemanheru kwacho zvinenge zvakatooma nenhau yekuti kutiwane mavheji acho chaiwo chaiwo tisingambotauri zveumomuriwo. Vegetable racho chai rine mashizha 4 aya, handisi kukwanisa kuritenga, rakaomerwa zvekutosheya kuti unotangira papi uchienda kupi, because riri kuita 15 bondi. Asi 15 bondi yacho iyoyo handikwanisi kuiyowana nevana. Ezvo zvevana 2 vanoenda kuchikoro. Ndofunga ndakambokutaurirai mwedzi yapfuura iyo cha vana vachangovhura, tikati ndakutoplana kuendesa mwana kupi kumusha. Handina hangu kuzwa mwenisa nokuda kwokuti ndikuona kuti kumusha kwacho zvakatoomawo futi kokoko, hazvina kumira zvakanaka sezvo hakuna kunaya. Saka takaomerwa semadzimai kusheya kuti ndinotangira pati, unotongoti kumuka kwandiengaita nekuswera inyasha, asi kuti ndiwane cheuti ndinobikira vana chaicho chiri kundinetsa kutaura chokwadi. Kubasa kwacho kana kuti urambe uchiti kune murungu wako ndaomerwa ndaomerwa, naiye arongotishamisa zvakaita nyika yese seizvozvi dhora chairo nhasi $1 US tikarisa kubhondi nhasi riri pa$35 cash, kana iri eco cash riri pa$47. Saka handichazivi kuti tinorarama sei because upenyu hwacho hwatooma. Kana iri sesipo yekugezisa yaita angotenga green bar, tiatengi maseti mawashing powder zvataita, taongotenga green bar, rinoshata zvese kusuka, kugeza, kuwacha. Saka atizi utitoshika kupini upenyo wakadaro.
Muru kubata mabasa api uyeje mariza muru kutambira ziruku kwa na ere tichiona jamaa muru kutawraishu.
Nosho tikashitara zvekukwana ka mari haisisina zvaichatoita zvachose wazi nini pa murungu pandosenza ndinofenzera murungu mutena but ndinopiwa 900 bond asi 900 bond yacho haichatokwani zvachose because 10 kgs yehupfu izvozvi zvinhasi iri kuita 270 mupick and pay. Saka kuti ndichibatanidza zvese kuti ndinoda kudzika kwekuseni kwamasikati kwamanhero zvichatoiti zvachose because mari yapera simba zvachose chose zvimwana anenge aida kukwira kombi kuenda kuchikoro vanenge vakunzi ngavachigarirana kuti ndikwanise kuti ndizvimanage mbichani pati mamwe mazuva unotozongoguma wokundikana. Saka zviri kutondiremera zvekuti ndotosvika kuti ndodii tozvibatanidza sei oenda here kumusha kwati hakuna kunaya ndogara kunoku kwacho mari yacho haisi kukwani. Saka takaomerwa zvekuti handizivi kuti tinozvitaura sei pakurarama kwatiriko iki.
Tombotarisa munzvimbo yamuri kugara mamuri kutaura imi kuti pane zvimwe zvirongwa zviri kuitwa imomo zvamusiri kunzwisisa zvirongwa zvipi izvi?
Zvirongwa zviri kuitwa izvi ndezvesensas. Iseni chizvarwa chemuZimbabwe ndakazvarirwa muno ndikakurira muno takangokura tichingozviziva kuti kana kuchiitwa census makore ese isusu vamuchitaita tomboudzwa nomumwe munhu tinotanga kuinzwa paredio kana pamatv apazvetv chibuda kunzi kune census vanhu vari kuverengwa but iye zvinozvi ndakangoshokwa last week musi weTuesday chosangana nevarume vaviri nemadzimai amaviri vachiti madzama mukasei ndikandi amuka hangu mamuka woseyo chikanzi tikuverenga vanhu ndikati kuverenga vanhu muri kuzama kuti kudii chikanzi tikuita census ndikutadzawo zvinzwisisa because hanzina kukura ndichiona census ichitiwa muitirwo wairo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chaunopakurira vatereri veStudio 7 nemugowera wega wega. Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuita hurukuro navaDifadhuve avo vari kuti vanetseka zvikuru nekutsvaga vazukuru vavo vana vehanzvadzi yavo yakashaya kare kare asi yakasiya vana vaviri mukomana nemusikana Justina na Witness Nyandoro. Vadhuve vari kuti vanetseka kwazvo kuti vange vachiziva kuti vazukuru vavo vari kupi nekuti baba vevazukuru ivavo vanga vasingazivawo zita ravo rekutanga, vakanganwa zita ravo rekutanga rababa asi vanongoziva kuti baba vavo vainzi Nyandoro. Zvino baba vacho vanonzi vakazoshayawo zvakare. Saka ivo vari kuti dai wawana pane vazukuru vavo kandai vazukuru vavo vakafa vakaziva pavakaradzikwa vanogona kunge mwoyo yavo ichigadzikana. Nhasi tati tiite hurukuro navo Vadhuve tinzwe zviri kuvashupa zviri kuvatambudza mwoyo mavo. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Vadhuve.
Tinotenda baba Jonga.
Vadhuve, ndanzwa kuti mune nyaya yemhuri yenyu yamunoda kuti kurukurewo nhasi muchirongwa chedu upenyu hwedu. Mungatiudza kuti nyaya ipi yamada kuti veruzhinji vanzwe kunze uko?
Ndine chitemo chakanyatsokutokura baba Jonga. Ndiri kutsvaga vana vehanzvadzi yangu. Ndine vana vaviri vehanzvadzi yangu Justina nemunin'ina wake anonzi Witness Nyandoro. Hanzvadzi yangu yaigara kubuluwayo yakashayika mugore ra1994. From kubva ipapo tikabva ndatora sikirana nevana vehanzvadzi yangu ndiri kunyatsotovatsvaka. Handigoni kana kutokotsera chaivo nekuti handinyatso kutoziva kuti kwavari koko vari kurarama here kana kuti vari kufamba sei.
Hanzvadzi yenyu paya shaika vakatora vana ndiani Vadhuve?
Hanzvadzi yangu payakashayika zvakaitika ipapo ndokuti pave vana vakatora vana vechiti vari kuenda navo kunovatsvagira nhumbi dzechikoro. Zvakazoitika ndokuti havana kuzodzoka. Inini ndikabva ndaenda kuBulawayo kwavaigara, vaigara kuSt Peters. kuSt Peters vakatobva kuSt Peters vari kugara kuKupu. kupumula. Kwa baka zo vaku pumula ipapo, ndikato wana runare. Wanzi bakato, bakato, baba we mwana bakato shaika wofuti. Saka wana bakato, bakato wane muri emurume. Saka, tesina ziyo kuti muri emurume baru kufeku. Machandu kuti ziyo itemili ya kwa nyandoro. Ndakato kuita, kaya kututuaka wana wapa nyandoro, kuti pane wane ere baru kuto ziyo wapika tuaka. Zizi ma newspaper, muma social network, kika mbopinza, ni muma newspaper kana, pana chandu kuwana. So, chichemo changu chandina hacho kwa nwezi Zimbabwe, bakaterera program hii. Ndakutoti, zedwe, ndapota, ndipetere iwo, ndukutanga wanabe ya zazi yangu, upenyu, haunakula na mamoche, nukuti, andisi kumzwa mamoche pa upenyu. Because kana ndeku tozauti, nyako kwa wari, kana kuti, pande muna, anoziwa kuti, kana wari wapenyu, ndilo kumbira wati batitu wake, batibati. Kana hii, kana baka shaiwa, pande muna, anoziwa izuzo, ndilo kumbira wati andibati parinare, anditaure hii, kuti, chicha haru kuziziwa, nukuti ndizo wana uzorora pamwe pangu.
Baba wewana, baba mkuwasha wenyu, ainza ni zitarakirizere.
Zitarakirizere, andisu kinya suktori rangari la mpushe, chazilu kinya suktori rangari chete, tuko wake wae wanyandoro.
Paka atorwa wana, wanga wane makura wakadi, wanga wakura wakadi wadwe.
Wana, nguwa pa wakatorwa, bale wabadiki nguwa yoyo, because josi ndofunga nguwa yoyo, aywa somewhere around, wana 5 years, witi, aywa somewhere around, wana 2 years, because witi, he was trying to farm bangu wanyachona, aywa mdiki bitoza, nukisa zauti kwa wale, awatikala kumborangarira kuti kwana mbuya ndikupi kana kuti kwana sekuru ndikupi.
Mungawa ni norondo here kuti anzazi yenyu yakashaikai vakasangana sei ne murume wao vanyandoro uye ndinokumbira kuti mutaure zita ramai wa witness na Justina.
Mai wa witness Justina sera anonzi Setukile. Aishandisa senemi yakwa Shumba kana kuti Setukile Spanda. Vakasangana ku Blawayo kuti Setukile aishanda ku Blawayo nguva yachona. Ndoko vakazosangana ikoko. So baba nyondoro anga akataroora ndizvo zvakazoita kuti tisazonyatso kutoziva chaiyo chaiyo kuti kumusha kwake ndekupi. Dai ari munhu akanga aroora aitaito nyatsokutoziva kuti tiri kunotsvaka kupi kana kuti family yake iri kugara kupi. So anga asakuroora ndizvo zviri kuita kuti tinyatso tisaziva kuti ndepapi vatinotsvaka vanavo.
Kana paine vanoruzivo nekune vazukuru venyu kana kungava nehama dzavanyandoro vanokubatai sei kuti vakuzivisei pamusoro penyaya?
Zvandinotokumbira vanogona kunotibata parunhare pafoni yangu yerunhare. Foni yangu iri kuti 0044786569977 ndizokoro zvekare +44786569977 vanavo kana kana Justina ari kurangarira kana ari mupenyu anofunga kuti ari kutoziva kuti amai vake aibva kuplumpt dokuplumpt ikoko ndiko kwandiri kubva kumusha kwedu kwandiri kubva ndichitsvaga vanavo tichivatsvaga kumusha kwangu ndikuplumpt but iko zvino tichitaura nemwe ndiri kulondon.
Aiwa tinotarisira kuti muchasangana nevazukuru venyu vadhuve mwari vakukomborerei.
Ndinotenda zvikuru because kakutoei kutowana chosha chaiyo kuti tinonyatsokutoziva kuti chii chiri kufamba nokuti kakazvimbofamba chimborangarira kuti kodai vati vana vari papi nyaya iri nyaya zvokuti ndishungurudza zvikuru. So ndinotenda jonga tinotenda chirongwa cheichi chavari kuita tinonyatso kutozviteerera zvikuru tinobetsera vanhu vakawanda tinotenda nongoti keep on the good work tinotenda zvikuru.
Maita basa vadhuve.
Thank you.
Manga makateerera kuna vadhifa dhuve vari kutsvaga vazukuru vavo witness naJustina Nyandoro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvongo yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzeru dzanhasi. MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inoti haisi kufara neurongwa hwehurumende hwokuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Imwe nhengo yeZANPF inokatyamadza vanhu kumashonaland west ichiti inofarira zviri kuitwa nechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi paindanet www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro manherano, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mtaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgcibelo mhla ka 14 kumbimbitho 2020 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje uzulu wemangwe lwechimanimani ube vota namuhla kukhetho lokudinga amakhansila alezi zigaba
Siyananze ukuthi thina njengeZimbabwe akula nto esesiyenzile ekuvikeleni ukuspreada kwecoronavirus sikhuluma ngamaborders sikhuluma ngamaairports akula mzamo
iWorld Health Organization isisungule isikwama sokudinga imali yokulwisana lomkhuhlane wecoronavirus emhlabeni jikelele
ibilay ingavele amehlo ivunywe phezu kwesikweleti esivele selaso sililizwe sesisengeza phezu kwe 9 billion esilayo njengesikweleti
uzulu wakobulawayo uthi kavumelani lokuguqulwa kwesisekelo sombuso okuzanywa nguhulumende zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo Inhlanganiso yomanyano we-United Nations ebona ngezempilakahle e-World Health Organization isibumbe isikhwama sokudinga imali yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus emhlabeni jikelele. UMavis Gama uyalandisa.
Umqondisi we-World Health Organization uMnumzana Tedros Adhanom Ghebreyesus wazise ngokubunjwa kwesikhwama lesi izolo njalo uthe badinga imali engange 675 million yakwelemelika kuzulu jikelele ikakhulu izinotho kumakampani kanye lakunhlanganiso ezizimeleyo.
We can only meet this threat together. Everyone has a part to play.
Akumelela kuphela masingasebenzisana umuntu wonke kulendima angayidlala ikhuthaze uhulumende wenu ukuthi asekele abe-WHO kanye labe-COVID-19 response lesi sikhwama sizosiza ekuthini ukuthanyiswe okudingwa ngamazwe asathuthukayo kanye lezisebenzi kwezempilakahle ezisebenza gadalala ukulondoloza impilo zabantu
uzulu okhulumisane lalo msakazo obalisa umnumzana Collins Ncube utshengise ukulijabulela leli nyathelo eselithethwe ngabe-UN ndawonye labe-WHO ukusungula lesi sikhwama sokusiza kudaba lokwenqabela ukusabalala kwaleli gciwane le-COVID-19.
Siyananze ukuthi thina njengeZimbabwe akula nto esesiyenzile ekuvikeleni ukuspreada kwe-coronavirus sikhuluma ngamaborders sikhuluma ngama-airports akula mzamo esingathi ingabe isenziwa nguhulumende wethu ukuthi asize edabeni lokuthi nxa kungaba laba abantu abasebe affectwe yi-coronavirus. So mbona kuwumsebenzi omuhle kakhulu ukuthi bencedise especially amazwe anjengawethu anganama ma-economy asebenza kahle ukuthi sincediseke sithole imitshina yokusikana leyo coronavirus.
Imali le izasetshenziswa kunhlelo zokudinga umuthi wokwelapha iCoronavirus kanye lokunakekela abahlaselwe ngumkhuhlane lo emazweni wonke jikelele. Enye yalimali izasetshenziswa kunhlelo zokucubungula igciwane elibangela lomkhuhlane ukuze abezempila kahle bazwisise ukuthi laqala njani lokuthi lingenqatshelwa njani. Kuliviki uhulumende uphiwe imali engange 25 million yakwelemelika yiGlobal Fund eqondane lokulwisana lecoronavirus. Lanxa ungakafiki eZimbabwe lomkhuhlane, uhulumende uthi kulabantu abafakwe ilihlo ngabezempila kahle ukuze babe leqiniso lokuthi kabalawo. Abantu laba bagoqela abangamachumi ayisichiyagalombili lanye koBulawayo. Ekutshoneni kwelanga namhla, iCoronavirus ibisibulele abantu abangu 5604 emazweni achiyeneyo. Ezwekazi le-Africa isibulele abantu emazweni agoqela ele-Egypt, Algeria, Morocco, le-Sudan. Emazweni afana le-South Africa le-Namibia isikhona kodwa abekho asebefile. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Uzulu wakoBulawayo uthi kasoze amukele ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe leminye imithetho etshiyeneyo okuzanywa nguhulumende. Uthi inyathelo lelo lijonge ukuthathela idale lephalamende amandla liwaphe umongameli welizwe. Lokho kuphume emhlanganweni oqhutshwe inhlanganiso ye-Coalition on Debt and Development, yona ephakathi kokulimukisa uZulu ngalolu daba. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo kanye lamalunga edale lephalamende bathi kabasoze bamukele ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu phansi kwe-Constitutional Amendment Bill No. 2 ngoba kuthathela iphalamende amandla njalo kusipha umongameli welizwe amandla amaningi. Uhulumende uzama ukuguqula imithetho engamachumi amabili lasikhombisa phansi kwebhili leli. Abakhulume emhlanganweni wakoBulawayo lo bathe ukuguqulwa kwemithetho lokhu kuzathathela idale lephalamende amandla okucubungula udaba lokweboleka izikwelede kwamanye amazwe ukuze kubonakale ukuthi zilungele ilizwe na. Ngokunjalo abanengi bathi kabayamukeli linguquko. Omunye wabantu laba lilunga ledale lephalamende elimele iluveve uNkosikazi Stella Ndlovu.
Engikwesabayo ukuba izikweletu lezi zithathwe zithi sesithethwe zingene ezikhwameni zabanye abantu bayisebenzisa imali leyo ngendlela engayisiyo, but izikweletu zizosala zikhona ebantwini. Asikufuni lokhu, abantu kabasukume batsho ukuthi no to this.
UNkosikazi Ndlovu wengeze wathi kuyingozi ukuvumela uhulumende ethatha izikwelede angasoze enelise ukuzibhadala ezizathwalisa ngitsho lezizukulwane zeZimbabwe nzima.
Sesithule kakhulu njengabantu beZimbabwe, kumele sikhulume sithi kubana esingakufuniyo asikufuni.
Uhulumende uzama njalo ukuguqula isisekelo sombuso ukuze umongameli abe nguye yedwa okhetha abahluleli bemithethwandaba kanye nomtshutshisi omkhulu uprosecutor general. Ufuna njalo ukwengeza inani labaphathintambo bakahulumende abangayisiwo malunga edale lephalamende. Wodwa osakhulayo wakoBulawayo uMichael Ndiweni uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende useguqula isisekelo sombuso welizwe yena engakasigcwalisisi sonke ngemva kokulotshwa kwaso ngo-2013.
Nginakana ukuthi mina siphangise kakhulu ukuthi sifuna ukugambela isisekelo sombuso sivele singaka-implementa singakafezwa. Ngakhe lokhu ngo-devolution kuningi vele okuningi kakhulu kungasikhanyela kusisekelo sombuso ongakafezwa okuningi kwakhona.
Amazwi akhe agcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu uThemba Chiveya laye ongene umhlangano wezimcodi wakoBulawayo.
Lolu daba lwe-amendment le ekhulunywa ngayo leyi luyadanisa kakhulu ngoba kufana lokuthi umuntu ethengelwe isuti ahla engayigqoka ahla i-old.
Kusukela ekupheleni kwayo nale inyanga kusiya kunyanga ezayo idale lephalamende likhangelelwe ukuphuma ijumo lithapha imibono kaZulu mayelana ngokuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi eziningi esigabeni semzimuni enyakatho yeGwanda zithi sezisidla kanye ngelanga ngenxa yendlala. Zithi ukudla ezikuholiswayo akwaneli lutho. Walbert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi esiqophelazo zithi umangwe uselala eziko njalo zithi ukuthilela komumbu lempuphu elizweni kwenza umumo ube mubi ngamandla. Nesonto sethekele komzimuni lapho esithole khona ukuphithizela izakhamizi ezidlula amakhulu amabili ziholiswa irayisi evela kwele China ekwakho ngumeli wedalela ephalamente eGwanda North umnumzana Madodana Sibanda. Abantu abalitshumi lasikhombisa bebesabelana isaka elilodwa le-50 kg. Kodwa omunye wabantu laba unkosikazi Paulina Moyo utshele iStudio 7 ukuthi ukudla lokhu akweneli osekubangela ukuthi abaningi badle kanye kuphela ngelanga.
Hayi, lo nyaka indlala inkulu kakhulu, iyafana nje langomnyaka ophelele. Ukuthi lokudla sidla kanye ngelanga akudliwe emakhaya kuzima mntanami. Le mali zokubhadalela abantwana esikolo asinazo asizitholi. Akunzima ehlane la ukhulu kakhulu. Dinga uncedo lokuthi ngawo uhulumende nje ngawo uyasincedisa ebesinikeza nje ukudla ukuze lathi sifunde ukuphila nje. Ngoba ukudla sikuthola nzima kakhulu.
Ezinye njalo isakhamuzi unkosikazi Lizinet Nyathi uthi lanxa bethola ukudla okuvela kuhulumende bayakusebenzela lokho kudla.
Mina ngiyakholwa kulokho i-social welfare ukuthi ubaba sengamisemdala. So siyakusebenzela ukudla lokhuyana, siyashandile emgwaqweni, sihamba sibuze emgwaqweni sifaka amatshe. Yikho lapho esiza khona. Le mali yangikhona ukuthi sibhadale amasaka lana, siyakhipha ama-$30. Ngizayo imali yakhona ukuze uyizuze mntanami, sesiqalisile nje ukuqala siyibutheleni ukuthi ngekwana i-$30 yangikhona. Sithole nzima mntanami.
Ezinye njalo izakhamizi zikhala ngokuthi ukudla ezikuholayo kuyabe konakele. Ngokunjalo zithi zigcina zikulahla lokhu kudla. Nawu unkosikazi Regina Ngwenya.
Yayidlala inkulu kakhulu sibili ngoba khonokho kwenza siphithizele seze nje sidinga ukudla nokuthi sinendlala. Njalo lokudla kwakhona lakho okusizwisa ubuhlungu kakhulu kwesinye isikhathi sabe sikuphiwa sokungani kubolile besikhipha khona phana okunye okungani kuyizigaqa kubolile okungasela ncedo. Sokungani ngapha kithi kuzolahlelwa nje ukuthi vele abantu bendlala labana siyibanika lokhu vele bazathini.
Unkosikazi Precious Ngalo edema uthi kabasoze bavune lutho emasimini lonyaka ngoba bengalimanga ukuya ngaphi ngenxa yokusilela kwezulu. Ngakho uthi kuyadingeka ukuthi kuvuselelwe inhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze kwenqatshelwe indlala eminyakeni ezayo.
Kule minyaka emibili singatholanga lutho emasimini, izwe lalibangenine ngokuyaka ophelele. So yikho besincedwa i-welfare isipha nje umumbu, kodwa hayi indlala ijikile sibili ngokubani nyaka yonke le into singatholi lutho. Lo nyaka kube ngcono nje ngokubana, kodwa okokuchinisa kodwa sitholile nje ukuthi sifake imbo emlonyeni, kodwa okokuvuna sifake ezithaleni haya kukho. Thina singathola uncedo olungasincedisa ukudla kumbe lokuthi nje nxa kungaba le dona engasincedisa ukubana sizenzele silezi ngadi siyalima, kodwa into esibulalayo ukuthwala ingqomo emakhanda.
Amazwi kaMankala agcizelelwe ngumnumzana Amosis Banda.
Sibulawa indlala lapha kule ndawo, izulu alikho. Nga izulu likhona, hayi ngasiyazi. Uma rice lapha sithole ama-2 kg awuncedwa vela kuhulumende nakona ukuthi abantu sizincedise lathi ngesingalakho kumbe sinathi samatiye. Yilo uncedo esilutholileyo namhlanje. Njengalolu nyaka khona sikulowe izibungu besizazuza, kodwa kule zibungu ezisidlelayo amabili emasimini. So yikho isivuno vela asikho ngitsho. Yindlala enkulu eyenzayo phambili.
USibanda wengeze wathi uhulumende kumele angenele ngokudingela abantu ukudla.
Ndingusizo othi nganceda ngokudla ngoba ukudla vele okuyiqoko esiqoko eqela. Ukudla silakho sisobona sivuthene kwakho silanda amarayithi ngenxa yokuthi asilakudla. Sincediswa yikuthi bayasincedisa nje labo abahulumende basinika nje amabelanyana, kodwa asilasti. sikhathi ngokula ngokudla sikhayela asisuthi indlala isiphethe singakukho.
Inhlanganiso esiza ozulu ngokudla ngesikhathi sendlala eWorld Food Program sikhalile ukusiza izakhamizi zemaphandleni ngokudla kodwa ayikafinyeleli komzimuni. Le nhlanganiso ithi izakhamizi zemaphandleni ezifika phose izigidi eziyisithupha 5.5 million zibhekane lendlala embi njalo kumele zisizwe ngokudla ngokuphangisa. Yitho kwenza umumo ube mubi ngamandla nokusilela kwempuphu nomumo elizweni. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngikomzimuni emathetheni ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana, lilami osithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosikazi Dorothy Bebe, umgcini sihlalo wogatsha olubona ngesiphathelane labesifazana kubandla le-MDCT. Sihlaziya ukuthi abesifazana baphila njani ngesikhathi umnotho welizwe olukhulumile.
Konke kukhangelwe mama. Omama yibo abaphethe umnotho welizwe ngoba izinto zokulima khonokho kokuthi lima kuthiwa kuyalinywa kwenziwani kusuka ezandleni zabomama. Kumuye khonapho emisebenzini yema-factory into eziningi zisezandleni zabomama. Sethe mama yibo badubeka ukudlulisa ukudubeka ngoba kathesi ukuthi umama azayithenga i-2 liters ze-cooking oil kumele abe ne-$100 ezandleni. I-$100 yakho niyayithatha ngaphi? Imisebenzi kayikho, ubaba kasebenzi laye ngasebenzi iyi-informal trade. Don't imagine uthengisele omunye iziti layo kanomunye othenga iziti komunye ayethenga ama-tip-tip ethenga ama-tip-tip kuze kukani imali yesaka lempuku okuthengikhedi yempuku okuthengisa ukuthi omama basadamala sendile kana omthwale idonki silatho wokudlala banaki ukuthiwa ye mama bayakwathiwani yekuyalungisa izinto zakulama-platforms okulungisa izinto but mina ngokwami yedwa angikayiboni sibili impumelo yakho ningathi ama-results akhona nawo ayabathanda.
Kungabe lokhu kubangela lodlakela yini ezindlini?
Okomnotho elizweni ezibilitem phambelile kungazabe likuseli kubangela udlakela ngoba endlini nxazi ngalalo uthi ovela kulami lawo uyakwazi ukuthi mhlane uholile uyahamba uhleka mhlane yalelo langa uzwa nje uzihlekele uwedwa but wathi le omunye ekhangele ukuthi omunye ngiyozama ozakwenza endlini kube ngcono kwindlini lekuye abantwana baye isikole kuyembhado zigqoke athole ukuthi yena belaye kakwanisi lana laye akhangele omunye vele ngazabe likuliyekele ukubanga udlakela ezindlini ngoba umusa uba khona endlini nali lenzuzo yonke lithokozile labantwana ubaba lomama labantwana lonke liyifamily lonke lilenzuzo efana naye elithokozisayo. Nxa esiyazuza uyathenga i-city for example ehambe uyethenga inyama inyama uthenga inyama yesifo iphuma amaqasha angu-2 usuphela ichomoliya oyisho engadini sidliwa ngabantwana amaqasha aseyingakabani. Akungitshela ukuthi abantwana bonanti labo babe sizabe likhangela lami ngabe ngimkhangela ukuthi katena sesidinga amathina zingeni vele sesisiye ekugcineni noma sesisiyalala vela kuphela nina.
Uke wakhuluma ngama-platforms usizwa njalo ukuthi kuPollard kulama-thematic committees ikhona le abesifazana ungabe uphatheka kuyo yini njalo inganceda njani abesifazana?
Ikhwalithi leyo abesifazana ikhona kodwa ayikaqalisi ukusebenza isesekhona ngomlomo iye sikhangelele ukuthi singathi singomama lapha lathi siyahamba siyebhodla khona kube kuthi ngakuyenzeka laba abaphakathi abaziba sebeyiwe bayithutshise leyo omama bahambe ngoba omama balandisile kona njengobade yisitsho bebaningi inhlupho abahlangana nazo ezibhedlela omunye uthe mina ngisesibhedlela ngisebenza esibhedlela sekuthi kuthiwa isidumbu sekuthi sesifiki i-120 sekuyi-120 so yikho esithi thina kungabe kuthiwa yabomama yena le iyaphangisa sibili ibe khona masinyane omama bayebika ngoba yibo bahlangana lenhlupho ezinto.
Kodwa ungathi mningi yini imizamo eyenziwa nguhulumende ukuthi nanze amalungelo abesifazana athuthukise le mpilo ya?
Mina angikawuboni sibili angifuni ukuthi ngikangamanga angikawuboni izinto sibile ngathi mina
Dorothy Ndebe, umgcini sihlalo ogatshalwa besifazana kubandla le-MDCT asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami osithandekile Mhlanga likhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile ngokusethulela uhlelo lwabesifazana. Singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silejahelitala uChris Gande.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Matthew Nketa usobhuku welowagweru kodwa okwakathesi ehlala esigabeni seMathebeleland South. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo, ngiyabonga ukwamukeleka ehlelweni kwaZulu kakhulu, ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi umumo unjani ezimayini lapho sizwa kuthiwa amapholisa aseyenze umsebenzi omuhle la?
Umumo ezimayini zangapha kakhulukazi eMathebeleland South lapho engikhona ngokusebenza muvi kodwa amapholisa awe-intelligence aweZimbabwe ebalutshaneni le-Republici le-ZRP benze umsebenzi omkhulu ngokubamba izigebengu ezabulala umfowethu olowagwele uCorden Moyo zayirobha abantu izimali zenza konke okubi zibanjiwe lezo sibonga amapholisa awe-intelligence aweZimbabwe.
Ibona labo ababanjiweyo yibo yini labo kade sibezwa ukuthi balegamelo ukuthi ngamashurugwi?
Okwakhathesi kasikezwa ukuthi yibo yini ngoba isigaba ngesigaba lapho abona khona bahanjiswa babuyiswa khonapho lapho ebona khona. So kulontela iziki mhlawumbe kumaviki ezayo sitsheliwe thina njengabemuli ukuthi khona bazalethwa lapho emaphisa lapho abambulalela khona bezohlangana necommunity bazikhulumele ukuthi bona bayini. Kodwa-ke yizigani sibonga amapholisa asukumileyo ahlambulula ilizwe leZimbabwe ngokubamba izigani lezi ukungcolisa ilizwe laleli lizwe ukuthi akutshela mthetho. Umthetho ukhona eZimbabwe ngoba nake amapholisa akubambile izigebengu lezi.
Sesike sezwa abanye besithi bona labo abayenza ubugebengu labo ngabantu abalobudlelwano leziphathamandla zikahulumende. Manje pho nxa sebebotshwa kungakuliqiniso yini?
Ukubotshwa kwabo kuzaveza ukuthi nxa benobudlelwano leziphathamandla nazo iziphathamandla kuyamele ukuthi uphume egcekeni ukuthi kuhambe njani. Kodwa kangikholwa ukuthi banobudlelwano leziphathamandla ngokwenza kwabo bekwazi ukuthi angaphansi kweziphathamandla bazame ukungcolisa ibizo leziphathamandla ngoba bebengeke babotshwe nxa bebele budlelwano leziphathamandla. Sikhuluma nje thina bemuli sitsheliwe ukuthi babotshiwe kusitho ukuthi iziphathamandla lazo zingemva kokubotshwa kwabantu abephila umthetho ngoba kungasinyanga ezingaki uminista we-justice iziyambi ziyambi wakhuluma ukuthi bonke abantu okuthiwa ngamashurugu xa beresista ukubotshwa kufanele ukuthi kuzanywe ngamandla wonke ukuthi babotshwe. U-justice lokuza wethu Malaba laye wakutsho ukuthi emakhothi lapha abantu abalokwenza lale into yamabhemba lokuba ngamashurugu abasentenziwe kakhulu. So kusitho ukuthi le president wethu utsho njalo, iZimbabwe yonke itsho njalo, laba bantu bebezama ukuwena ilizwe leZimbabwe Zimbabwe. Kodwa Zimbabwe ililele indawo eziningi. Sekho ngezelelo ukulimala kweZimbabwe kodwa kathi siyabonga ngoba naku ubuphathi esinabo usukumile babopha laba bantu abengolisi lizwe.
Ungasitshela nje ngamafichane ukuthi yibudlwangu dlwangu bani kade bebenza asithi bafikile lapho emayini lani likhona lisemba. Bayenzani abantu bakhona?
Laba bantu ngabefikile njengoba sikhuluma kunjenje lapha emaphisa lapha enkona babulala umza wami bathatha amafoni bathatha izimali ngoba bafuna abantu lapho kule mali khona emashopi nendawo njengobala ngilapho kule golide khona badinga ukuthi igolide lingaphi babuye balithathe bafuna imali bafuna amafoni bafuna yonke into engabenza bahlale bale mali kodwa kuyibudlwangudlwangu okuyikho okungafunwa ngumthetho ngoba umthetho awufuni ubudlwangudlwangu kuleli zifuyo.
Hayi, kwezwakala ungavalelisa uZulu.
Ye, ngiyavalelisa Zulu kandaba lina eZimbabwe. Sibonga kakhulu umsebenzi esiwenzelwe ngamapholisa ethu. Sicela ukuthi wonke uZulu weZimbabwe bancedisane lamapholisa lapha khona. Lapha bona kube budlwangudlwangu khona. Batshele amapholisa. Amapholisa azasukuma atshele abanye bawo. Kwenzela ukuthi sibambele lo budlwangudlwangu ngoba thina nxa singasakhulumanga ngobudlwangudlwangu njengabahlali beZimbabwe. Sibona ubugebengu babantwabethu. Bayabulala thina. Kasitshelele amapholisa. Amapholisa ababambe. Siyabonga kakhulu.
Hayi, lathi siyabonga. Loke ngumnumzana Matthew Ngeta usobhuku welowa gweru ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Sibongeke itsha elidala uChris ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba lithiye njalo ngeviki ezayo. Vocalista esiqhubela uhlelo lwethu lezindaba zanamuhla kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. UZulu weMango lo eChimani mani ube vota namuhla kukhetho lokudinga amakansila. IWorld Health Organization isisungule isikhwama sokudinga imali yokulwisana nomkhuhlane weCoronavirus. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo yimi uNtungamile Nkomo lilale.